Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Action Group, amai Edna Masiwa, vanoti huwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka hwakaderera, asi kufa kwemudzimai kana mumwe chete chaiye kunoshungurudza.
SeZimbabwe, maternal mortality rate yedu yave pa 462 deaths per 100,000 live births. Hongu iri kudzika, asi hapana munhukadzi anofanira kufa nenyaya dzekutakura pamuviri.
Vaendera mberi vachiti kugara kure nezvipatara kunopa kuti upenyu hwemadzimai huve munjodzi, sezvo vachizosvika pakusununguka vasati vavhenekwa nachiremba sezvinokurudzirwa.
Nzvimbo dzekusunungukira dziri kure zvikuru nemadzimai vanenge vakazvitakura. Tiri kukurudzira kuti zvishandiso zviveko zvakakwana zvinobatsira kuti madzimai asununguke zvakanaka. Muenzaniso, ngativei nemamidwives kana vananyamukuta pamakliniks ari pedyo nevanhu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Tinotenda Michael Simemeza, vatiwo zvimwe zvinokonzera kufa kwemadzimai zvinosanganisira denda remoyo uye zvimwe zvirwere zvinotapuriranwa pabonde.
Major complications ano include iwo kuteura ropa maningi panenge pachizvarwa mwana. Pane ma infections anokwanisa kuzviwana paanenge achibetsera, anokwanisa kuzokonzeresa kuti amai vakazvitakura vakwanise kushaya. Uyezve chimwe chikonzero chakaita se high blood pressure, ndosaka tichikurudzira kuti vanhukadzi vaite ma visits avo now and then.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Josephat Chiripanyanga, vakurudzirawo vana baba kuti vapote vachiperekedza madzimai avo kumakiriniki kuti vanzwe zvinenge zvichitaurwa navana chiremba, zvinozobatsira kuti madzimai asununguke nyore. Vatione kuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19, hurumende dzakawanda kusanganisirawo yeZimbabwe hadzichakwanisa kukoshesa utano hwemadzimai akazvitakura.
Panoita mudzimai matesi, baba anofanira kuitawo matesi anosanganisirwa HIV, hepatitis nemaSTI. Ndo zvimwe zvinokuvadza madzimai nevana panguva yekuchengeta pamiri. Fokasi yakawanda mabhajeti ehealth worldwide ari kunyanya kuenda kuCOVID-19. Zviri kukonzesa kuti takunegelekta zvimwe zvirwere.
Mukuedza kubatsira madzimai akazvitakura munyika yeZimbabwe, sangano reUnited Nations Population Fund rakanyorerana chibvumirano svondo rapera nenyika yeJapan yekubatsira nemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu ekuAmerica, kana kuti $1.3 million. Nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda nesangano reUNFPA, Dr. Edwin Mpeta, vanoti chirongwa ichi chichabatsira zvipatara nemakiriniki zvemumaguta eHarare neBulawayo, sezvo muri imo makaonekwa kuti mune madzimai akawanda ari kufa achisununguka.
Chirongwa ichi chichabetsera zvipatara nemakliniki emuHarare neBulawayo, kunova iko kwakanyanya kuvhiringidzwa neCOVID-19. Chinangwa chikuru chechirongwa ichi ndechekubatsira kuitira kuti zvipatara zvisarasikirwe naanamai vakazvitakura uye nevana vachangoponwa. Pachatengwa midziyo yekushandisa yakaita semaPPE, maanesthetic machines anoshandiswa mutheatre kana pachiitwa maoperations akaita semacesarean section nezvimwe zvinoshandiswa kana madzimai achipona. Tengwazve uye maambulance anokwanisa kuzotakura madzimai akazvitakura kana vachida kuendeswa kuchipatara.
Dr. Mpeta vanoti zvipatara nemakiriniki zvichatengerwa zvinoshandiswa pakubatsira
madzimai akazvitakura
uye nezvipfeko zvekudzivirira kutapuriranwa kweCOVID-19 pakati pemadzimai akazvitakura nevakoti navana chiremba. UNFPA inoti pagore madzimai zviuru gumi nezvishanu kana kuti 15,000 vanosununguka kuBulawayo, ukuwo vamwe
zviuru makumi mana nemashanu
kana kuti 45,000 vachisununguka muHarare. Pamadzimai ose aya zviuru mapfumbamwe kana kuti 9,000 vanoda kuvhiyiwa uye vachibatsirwa nemari yakabva kuJapani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.